zvage international kuga women's day isvaga tachikoshera nekuti isvage kupa mucherechedzo kune basa rinoitwa namadzimai ekumaruwa zvikuru sei mune nyaya dzezvekuita nezvekurima uye nezinyaya dzekuwanikwa kwechikafu nezvimwe zvakadaro madzimai ekumaruwa madzimai akatikoshera mune nzira dzakasiyana saka isusu takamika women and boys in southern africa tiri kusangana tiri kwamuchoko kuna kuda vaenzi tichisangana nemamwe mapoka akasiyana siyana neboka reministry of women affairs tichirangarira madzimai ekumaruwa mune nyaya dzezvekurima dzeagricultural sector
muchange muri kuita zvirongwa zvipi uyezve madzimai vese vanoda kunge varapa vanowanikwa vachienda kupi
madzimai ese anokurudzirwa kuti vange vachisangana kuwadhi yekusvida vaenzi kuri kwamutoko isusu neministry of women affairs tinenge tichigoverana ruzivo nemadzimai ekumaruwa ari kunzvimbo ikoko mune nyaya dzezveminda uye kuti vakwanise kusanganawo nemapoka ehurumende akaita seland commission akaita segender commission vatipakurirana ruzive rwezvemutemo mune nyaya dzezveminda zvakare sewomen in law in southern africa tichange tichipawo yatinoti legal services kune madzimai ekumaruwa avo vanenge vachida kubatsirwa kwemagweta tinenge tiriko tichibatsirana navo pachena
izvi zviri kuitika rini
mutambo uyu watanga nhasi asi mapoka akasiyana siyana ari kuramba achirangarira zuva iri mumazuva akasiyana siyana zvichitanga muzuva ranhasi rinova ndiro zuva chaivo rakatarwa pakalenda yeunited nations
saka pari zvino mutori nevamwe venyu vari ikoko kwamutoko kwamataura
zvino women and law in southern africa yatotangawo kwamutoko ikoko asi ndiri kuva neruzivo rwekuti ministry of women affairs ichaita official launch yenyika pamuzarabani mumwedzi wakati uno waoktobha zuva rachava tati varitara
mombotipawo semaonero enyu zvii zvingaitwa nemumwewo nemumwe wakateerera ake pari zvino kuedza kuti vacherechedze zuva irori remadzimai ekumamisha
vanhu vanenge vachida kubatsiranawo nemadzimai emaruva ngatiedze kuchengetedza kodzero dzavo kubuda nezvenyaya dzeminda madzimai aya ndiwo anoita 70% yatingati yefood production kurima kuti tiwane chikafu nekudya asi dambudziko ravanonyanya kusangana navo nderekubvutirwa minda kunyanya apo pavanofirwa nevarume kana kuti apo pavanosvika mudambudziko rekunge varambana saka tinokurudzira kuti ngatichengetedze mutemo wedu zvikuru sei constitution yedu inotarisira kuti madzimai ngaasashungurudzwa kunyanya pane nyaya yakasangana neiyoyo yeminda tinotarisirawo zvakare kuti ngatichengetedze kodzero dzemadzimai kuchengetedza runyararo kunyanya pane nyaya dzegender based violence ngatisaitei mhirizhonga kune madzimai ari kumaruwa ngatiedze zvakare kuchengetedza kodzero dzevana vasikana kunyanya vari kumaruwa nokuti ndivo vanonyanyosangana nedambudziko rekurodzwa vachiri vana vadiki yatinoti child marriage saka kuchengetedza kodzero dzavo nekuonawo kuti vawana mikana yakaenzana kuvadzimai nevarume vanogara kumaruwa chinhu chinenge chakakosha kugoveranawo navo ruzivo rwakanangana nenyaya dzeclimate change kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze kuitira kuti vakwanisewo kurima zvinoenderana nemwaka nemanayiro aikuita mvura nekushanduka kukuita makore ndo zvimwewo zvatinokurudzira kuti ngazviti kuwanawo mikana pane nyaya dzemari seyatinotiyo rural financing ndo zvimwe zvinenge zvakakoshera kuitawo kuti vawanewo pundutso pane nyaya dzavo dzavanenge vachiita dzekurima nemamwe maprojekti avanenge vachiita.